president pavapedza kuvhura kugwenya remagets inonzi Kariba South vabva vaenda kunyamunga stadium kwakwakazara kwakune chaunga ende kana nesu tashamisika kuti vanhu mukariba vabuda ende tinofanira kutenda MP okariba vamakenzi tichitenda futi chairman weprovince neutungamiri wavazhambe kuti vakwanisa kubudisa vanhu vakawanda kudaro kwanga kune chaunga vanhu vachifara president vasvika ikoko kuma4 asi vanhu vawana vanhu vane mufaro mukuru spirit vachinakidzwa ende vachiimba kutonga kwarugamba kana ivo vataura president kuti Kariba yandishamisa kubuda kwamaita kudai kwandipawo manyimwe kana vice president vachiwenga vanga varipo futi vaitiwo futi manyimwe vakufara zvisingaite ende vaudza vanhu vokariba kuti tikufara zvikuru ende vachadzoka futi vakuita zvemakabheni
saka shoko ravanga vachiudza vanhu nderekuti kudi apa
shoko ravanyanya kuudza vanhu vataura nezve yavanogara vakataura kuti Zimbabwe is open for business ndokubva vataura futi nyaya yereengagement program yavari kuita kufamba kwavari kuita kuti vakatodzoka usiku kubva kuIvory Coast Cote d'Ivoire kuAbidjan kwavanga vaenda kunoona vakuru vebhizinesi emuAfrica akawanda munoZimbabwe saka ndozvavanga vachiudza vanhu vazopedzisa vachiudza vanhu kuti vari kukurudzira mapato kuti vasarwisana panguva yemaelections ari kuuya majurai aya musarwisana itai musarudzo makanyarara isu seZANU-P F hatidi kana kuona vanhu vanorwa vachirwisana nokuti hapana zvokurwisana saka vashamisikawo kuona kuti kune mapato akarejista kuti anoda kukuvidza anosvika 108 mapato saka vanga vachiti aiwa uto tumwe kutungana kwembudza hatina basa isusu seZANU-P F ngatiitei zvatajaira kuita makore echese musi wepanze takanga tine zuva rataiti isusu ZANU-P F sell day saka munhu wega wega aenda kusero kwake kumusha indakatoenda kumusha kwangu kusero yangu kuhombwe kumurembu sell ndakatoita musangano nevanhu vangu vepasell saka ndokwatakaenda tese nyika yese kusanganisira ivo purezidendi musi wesvondo takanga kumisha kumasell kwedu saka musangano ndokwauri kumasell unotangira pasell zvichienda kumberi chakanakira masell ndechekuti tinobva taziva kuti ava vanhu ndevedu zveshuwa ava vanhu ndevedu zveshuwa
saka mungati muri kutambirwa sei nevanhu
vanhu vari kufara zvikuru zvandisati ndamboona kufarira kwavari kuita vamunangagwa vanhu vari kufara zvikuru kuru munyika muno saka chatingangovimbisa vanhu ndechekuti tichahwina zvine mutsindo kunyanya kumaruwa kwatiri uku nekuti fanika ini kumakonde nekumakonde vese vari kutoziva kuti kutoa rugamba tichavhotera vamunangagwa hakuna umwe futi watinovhotera kumakonde
asi hapana here zinyekenyeke honorable paradza nekuti kavamwe vari kuti kwaane vamwe vari kutiwo vari kuzviti National Patriotic Front vachibuda imomo muZANU-P F vachitungamirwa navamutinhiri nekudaro mamwe mavhoti anogona kupatsanuka
hakuna mavhoti anopatsanuka muZANU-P F vamutinhiri vane kanhu kavo kavamutinhiri kano MP F whatever zvamunotaura yakafanana nekanhu kakambotangwa namasimba makodikaya hakuna kwazvinosvika saka hakuna vanhu munhu chaiye chaiye ane pfungwa dzakati tesere tesere muZANU-P F anobva kuti akunojoina mutinhiri achitsvagei chaari kushora kuZANU-P F chii chaari kushora kuna vamunangagwa chii hakuna asi ndozviri kushuvirwa chete nevamwe vedu kuti aiwa ZANU-P F ichapasanuka nokuda kwamutinhiri mutinhiri hachisi chinhu kwatiri isusu vanhu veZANU-P F kana munhu angobuda atsauka munhu atsauka kana munhu atsauka ZANU-P F inenge ichienderera mberi.